Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 7 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutori wenhau weZBC akashaya nechirwere cheCovid-19 nemusi wemugovera Janet Munyaka oradzikwa nhasi. Vamwe vanhu zana nemumwe chete vobatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoti mari yarakapiwa mubhajeti yegore rinouya haikwane. Vanorarama neutachiwana weHIV AIDS votaura nezvekusarurwa kwavanoti vakaitwa pavakabuda pachena kuti vainge vabatwa nechirwere ichi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu zana nemumwe chete kana kuti 101 vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Pavanhu ava makumi mana nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi munyika, vamwe makumi mashanu nevashanu vakabva nacho kuSouth Africa. Kubva zvavhurwa miganhu yenyika musi wa1 zvita, vanhu makumi mapfumbamwe vakabva kuSouth Africa vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika vave zviuru gumi nemazana manomwe ane gumi nevasere. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave zviuru zvisere nemazana masere nemakumi masere kana kuti 8880, zvichitevera kupora kwevamwe vanhu makumi matatu nevatanhatu nezuro. Vanhu vachiri kurwara vave churu chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 1547. Vanhu vafa vachiri mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 291, sezvo nezuro pasina munhu akarasikirwa neupenyu. Asi mumwe akashaya nekuda kwechirwere ichi nemusi wemugovera mutori wenhau weZBC Janet Munyaka aradzikwa nhasi kumarinda eGlen Forest, masangano anomirira vatori venhau achikurudzira kuti vemakambani anoita zvekuburitswa kwenhau vatore matano akasimba kudzivirira vatori venhau mukutapurirwa chirwere ichi. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Munyaka aradzikwa pamarinda eGlen Forest kumahombekombe kweHarare paine vanhu vashomanana vabvumidzwa kusvika pakuradzikwa kwake senzira yekutevedzera zvakatarwa nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasanyanyoungana senzira yekuedza kuderedza kupararira kwechirwere cheCovid-19. Vanhu ava vangasanganisira vatori venhau nevehukama. Vachitaura pakuradzikwa kwaMunyaka, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati Janet Munyaka uyasiya murume nevana vanoti Tanya, Tanatswa, Lloyd na Junior munhu aida basa rake zvakanyanya uye aishanda nesimba.
Munyika kana musina kutora chikoro chaaiti ndinoda kuti muende kuchikoro, kana paina aitora senge dambe chamungamuitira akarara apa Janet kuenda kuchikoro kupasa kutora madegree.
Mumwe mutori wenhau uye ari mutauriri wesangano revatori venhau vechidiki reYoung Journalists Association Leopold Munende atsanangura Munyaka zvakanaka semunhu anga achibatsirawo vatori venhau vachangotanga basa kuti vanyatsoziva kuti basa rekutora nhau rinofambiswa sei.
Parikudikanwawo kuti mari dzimbobudawo dzichapiwa tapi venhau achatenga zvinoita kuti vakwanise kushanda vakazvichengetedza kubva kuchirwere checovid-19.
Zvichakadai, masangano anomirira vatori venhau akaita seRezimbabwe Union of Journalists anoti arwadziwa zvikuru nekufa kwamunyaka uye angave nemakore makumi mana nemasere ekuberekwa. Munyori mukuru muzuji vaFoster Dongozi vakurudzira makambani enhau kuti atore matanho ekupa vatori venhau vanoshandira makambani aya zvipfeko zvekuzvidzivirira vari pabasa nguva dzose, sezvo vachiti vatori venhau vane basa guru rekuzivisa veruzhinji zvinenge zvichiitika.
Vatori venhau vanofanirwa kudzivirirwa mudenda iri nekuti havana kusiyana nanamukoti. Ndivo vamwe vanonzi mafrontline responders vekuti vanenge vari pakati nepakati pezvinenge zvichiitika zvese, nokuti pakufambiswa kwemashoko vanosangana nevanhu vakawanda vakasiyana-siyana.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau Remisa Zimbabwe vatava nemwoyo vatiwo makambani aya anofanirawo kuona kuti vatori venhau vapiwa zvikwanisiro zvinoita kuti vashandise unyanzvi hwechimanje-manje kana kuti tekinoroji senzira yekuderedza mukana wekuti vatori venhau vapinde munzvimbo dzavanogona kutapurirwa chirwere checovid-19. Mamwe makambani enhau akaita seStudio 7 ave kutoshandisa unyanzvi hwechizvino-zvino kuita basa rawo senzira yekuderedza mukana wekuti vatori venhau vanoshandira kambani iyi vasabatwe nechirwere checovid-19.
Vashandirwi vakasiyana-siyana ngavachitora matanho ekusumudzira nekusimbisa nzira dzinoita kuti vashandi vanotapa nhau vasatapukirwa neutachionawo, kusanganisira zvikurusa kuti vatapi venhau vange vane zvinodziva zvakaita senhumbi dzinoita kuti vasatapukirwa izvikurusa kana vachinge vari pakumberi kana kushanda munzvimbo dzinosangana nevanhu vazhinji. Munguva ino vanoshambadzira mashoko nevaridzi venhepfenyuro, madandemutande, zvivhitivhiti vanyanyise zvikurusa kurudzira kushandiswa kwemikana yakushandiswa mazuva ano yetekinoroji mukutsvaga nhau, kuitira kuti vashandi vanoita basa rekutapa nhau vasainyanya kuratidzwa kumberi kwedenda iri rakadai kutora vazhinji.
Munyaka, mutori wenhau wechipiri ashaya nechirwere checovid-19 mushure mekunge mumwe mutori wenhau Zororo Makamba ashayawo muna kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nezvitatu zvine mazana mashanu nemakumi mana nevatatu kana kuti 53,543. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemanomwe kana kuti 67 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi masere nemaviri kana kuti 282,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemana nezviuru mazana mashanu kana kuti 14.5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi mana nematatu kana kuti 43 million. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana nasi vakumbira nhengo dzeparamende kuti dzitaure nebazi rezvemari kuti riwedzere bazi ravo nemakambani ari pasi pavo mari kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo, vachiti mari yavakapiwa mubhajeti yegore rinouya ishoma. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vachize ya budget rakapiwa bazi ravo pamberi pekomiti ya paramende inona nezvekubudiswa kwemashoko. Vamangwana vati vaida mabirioni matatu nezviuru mazana manomwe kana kuti 3.7 billion, asi vakapiwa bhirioni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 billion chete. Izvo zvinovatadzisa ivo nemakambani ari pasi pavo kuita basa nemazvo. Vati mari yebazi ravo yakashota nemamirioni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti $295 million, uye vanofunga kuti vakawedzerwa mari imwe mamirioni makumi manomwe kana kuti 70 million vanogona kuita basa sezvavari kutarisira. Vamangwana vatenda bazi rezvemari nekutsigira Zimbabwe Broadcasting Corporation nemari kokutanga mukati memakore anodarika makumi maviri. ZBC yaida mari inosvika mamirioni mazana mana nemakumi masere nematatu kana kuti $483 million, asi ikapiwa mamirioni zana nemakumi matatu kana kuti $130 million chete. Iyo vati ichaperera mukubhadhara zvikwereti zvemuno chete. Vati ZBC nezvikwereti kuvaimbi, vanyori vemutambo nevamwe vakawanda, uyewo michina yavo yebasa yasakara zvekuti inotadza kuratidza mitambo yenhabvu chaiyo inofarirwa neveruzhinji.
Some of this drama amuona paiona pa TV nemwe content yamaiona pa TV iyo yamusei yamai manyira kuzodzokera kudzimba nenguva dzakanaka dziya amai vofara kuti mauya nokurumidza nokumamuti manyira kuzoona tunga nonotunga tunga juka yaya munhu iyeyo akagadzira tunga nekasamabhadharwa ipo.
Vatiwo kana dzimba dzekushandisa kuZBC dzave nenguva dzisina kugadzirwa, uye hakuna kana motikari dzekushandisa zvekuti vashandi vanofamba vakambunyikidzana, zvinovaisa munjodzi yekubatwa necoronavirus. Asi dzimwe nhengo dzekomiti dzakaita savasettlement chikwinya vati ZBC inokwanisa kuunganidza mari nemitero yemarezinesi kana ikaburitsa nhau nezvirongwa zvinofadza veruzhinji. Vamangwana vatiwo Broadcasting Authority of Zimbabwe netransmedia idzo dzinoita basa guru pakufambisa masaisai emaredhiyo nematerevhizheni dzakapiwawo mari shoma zvekuti kunyange hazvo vakapa marezinesi kumaterevhizheni matsva, hapana mari yekutenga nekuvaka matransmita matsva. Vamangwana vati kuti nzvimbo dzese dzikwanise kuona materevhizheni, nyika inoda matransmita makumana nemasere, asi mari yakapiwa BAZ inokwanisa matransmita gumi nemasere chete. BAZ yaida bhirioni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti $1.6 billion, asi ikapiwa mamirioni mazana matanhatu kana kuti $600 million chete. Vamangwana vati zvingave nani kuti iwedzerwe mari inodarika mamirioni mazana maviri kana kuti $200 million kuti ikwanise kuwedzera mamwe matransmita. Ukuwo transmedia yaida mamirioni mazana mashanu nemakumi maviri kana kuti $542 million, asi ikapiwa mamirioni makumi mapfumbamwe kana kuti $900 million. Iyo vati ichaperera kunhepfenyuro dzemunharaunda dzavari kuronga kupa marezinesi munguva pfupi inotevera. Mamwe makambani ari pasi pebazi iri anoti New Zealand neZimbabwe Film School haanawo kupiwa mari yakakwana. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatura bhajeti regore rinouya remabhirioni mazana mana nemakumi maviri nerimwe kana kuti $421 billion, uye paramende inotarisirwa kupasisa bhajeti iri isati yaenda kukisimusi. VaNcube vane mukana wokuteerera zvichemo nekuwedzera mari kune mamwe mapazi bhajeti iri risati rapasa muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica kutanga musi wa20 ndira gore rinouya vaJoe Biden vebato remaDemocrats vari kutarisirwa mangwana kudoma vaive gweta guru redundo reCalifornia vaXavier Becerra kuti vave gurukota ravo rezveutano, uye vari kutarisirwawo kutungamirira urongwa hwekuti varombo kunyanya vakwanise kubatsirwa munyaya dzezveutano pasi pechirongwa chakatangwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, asi chiri kuda kubviswa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump, avo vakakundwa musarudzo navaBiden. Vakatambirwa nedare reSenate vaBecerra vachave munhu wekutanga anova mulatino kutungamirira bazi rezveutano kana kuti Department of Health Services. Bazi iri rine budget inodarika trilioni imwe chete yemadhora uye rine vashandi zvuru makumi masere. VaBiden vakadomawo Dr. Rochelle Walensky vanodzidzisa paHarvard University kuti vatungamirire bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere kana kuti Centers for Disease Control and Prevention kana kuti CDC. VaBasera pavaive nhengo yedare reparamende yeHouse of Representatives muna 2009 kusvika 2010 vakashandawo kuona kuti urongwa hwavaObama hwekubatsira vanoshaya kana kuti Obamacare sekudaidzwa kunoitwa Affordable Care Act yatambirwa nedare iri. VaBasera vari kutarisirwawo kutungamira muurongwa hwekurwisa chirwere cheCOVID-19 icho chauraya nekubata vanhu vakawanda muAmerica. Dr. Vivek Murthy vari kutarisirwawo kuva chipangamazano chavaBiden avo vari kuumba chikwata chakasimba mugadziriro yavo yekutora masimba. VaBiden vari kusimbisa bazi reCDC iro rainge radzikisirwa masimba navaTrump vasina kufara kuti zvaraitaura nezveCOVID-19 zvainge zvakasiyana nezvavaitaura sezvo bazi iri rakatanga kuyambira kuti chirwere ichi chinogona kuuraya vanhu vakawanda asi vaTrump vachiti America yainge yakagadzirira. Nasi dare reCongress riri kutarisirwawo kuparura bhiri rekubatsira vanhu nemabhizimisi vawirwa nedambudziko reCOVID-19. Vanhu vakawanda varasikirwa nemabasa nekuda kwechirwere ichi muAmerica. Asi kunyange hazvo chirwere ichi chiri kupararira, vaTrump vari kuita magungano nevanhu vasina kupfeka mamaske. Gweta ravo vaRudy Giuliani nezuro vakabatwa nechirwere ichi, uyewo vamwe vashandi vakawanda kumuzinda weWhite House vakatombobatwawo nechirwere ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vanogara kuNorth Carolina muno muAmerica.
Chandiri kuona Marvelous ndechekuti marallies ari kuitwa at the moment, even though my election akapera, but nenyaya yema Senate elections ekuGeorgia tikuona kuti marallies ari kuitwa navaTrump, vanhu vari kuramba vachienda vasina kupfeka maface mask, pasina social distancing. Saka izvozvozvo ndo yatinoti masuper spreader events ayaya eCovid, because vanhu vari kuparadzira chirwere. Apa tinotoona vamwe vanotsigira vaTrump Rudy Giuliani vanonzi vakabata chirwere recently. Saka chandiri kuona ndechekuti zviri kukurudzirwa navaBiden kuti vanhu ngatiite maface mask, ngatipfeke maface mask, ngatiite social distancing, basic hygiene, quarantine as necessary, zvataramba tichidzidza zviya based on what we know about the virus. I think in those zvatinofanira kunge tiri kukurudzira pasi rese, whether kuno kuAmerica, kuZimbabwe here.
Takatarisa kuZimbabwe, munoona sei mimwe misangano iri kuitwa nevezvematongerwo enyika panguva ino yeCOVID-19?
Chatingataura Marvelous ndechekuti iye zvine izvi macrowds we should try as much as possible kuti tisaita. Saka mumwe misangano inokwanisa kunge ichizoitwa later kana ichiitwa kana neZoom kana mamwe mamethods ine zvinenge zviri nane kudaro. Saka zviri kuitwa neZANU PF meetings avari kuita and so forth, kana pasina kuobserva necessary measures eCovid, like iye atiri kutaura maface mask, social distancing, basic hygiene, zvinhu zviri very basic. But manje kana macrowds akawanda, it's gonna be very difficult because vamwe havakwanise kuafforda maface mask aya, vamwe havatombozivi kuti COVID-19 chinyi. Saka it's better, especially for my leadership yemunyika, kuti vanga vachitevedzera zvinoita kuti COVID-19 isaspreada. Saka zvatiri kuona zvana vaObed Mpofu nana Mugwadi, we wish them well kuti varecover. But chatingataura ndechekuti ngatisetei a good example. I think just a week ago paiva futine birthday party yamai Mutsvangwa and so forth. Zvinhu zvatinoona kuti hazvibatsire, zvinoita kuti vanhu vakawanda vatambire chirwere uyezve vamwe vasatora chirwere seriously, especially when my leaders edu are doing that.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunare kuNorth Carolina naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuGhana vatanga kuvhota nhasi musarudzo dzemutungamiri wenyika, uye pane kukwikwidzana kwakasimba pakati pemutungamiri wenyika vaAnna Akufo-Addo nevaive mutungamiri wenyika iyi vaJohn Mahama. Ongororo dziri kuitwa dzinoratidza kuti vaAkufo-Addo vanogona kukunda asi vachirasikirwa nedzimwe nhengo dzedare reparamende. Vanhu vakapona mukurwiswa nendege kweAmerica neJapan paPearl Harbor kuHawaii musi wa7 zvita 1941. Nhasi vari kurangarira zuva iri vari kumba nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 chiri kupa kuti vezveutano vati vanhu vasaungane. Makore apfuura vanhu vaiungana kuHawaii kurangarira vanhu mazana mapfumbamwe vakaurayiwa musi uyu. Zimbabwe musi wa1 zvita yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revanorarama neutachiwana weHIV AIDS. Asi vamwe vari kurarama nechirwere ichi vakatora mukana uyu kurangarirawo kusarurwa kwavakaitwa pavakabuda pachena kuti vainge vabatwa nechirwere ichi. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Baba Sebastian Chinaire vanogara kuWarren Park D vanoti vakambofunga kuzviuraya nemhosva yekuti vaisemwa munharaunda sezvo vanhu vaiva vasati vave nezivo maringe nezvechirwere ichi. Zvikuru kukereke kwavaienda uko kwavakabviswa pachigaro cheutungamiri nokuti vaiva votonzi havaizoponi kudenda ravainzi rinounzwa nehunzenza.
Was diagnosed 21 years ago. Panga pane stigma yekuti vanhu vanga vasati vane information yakakwana nekuti HIV yanga yakamira sei. Taona kudare zvechurch kwandaipinda kuti vanhu vanga vasati zvekugara neni kana padhuze. Sezvinoiwo ndakaona upenyu hwangu hwandomera ndakutofunga kuti dzimwe nguva ndingakomite suicide kana ndoita sei.
Vachinaire vanoti vakaudzwa mwoyo nenyaya iyi nokuti kubuda pachena kwavakaita vachiudza sangano rekereke yavainamata nezvemamiriro eutano hwavo vakapandukirwa vachinzi ndivo vakaita gumbo mumba gumbo kunze. Vachinaire vanoti kusararurwa ndiko kwakazoita kuti vasiyane nekereke iyo kusvikira nanhasi zvokuti vave kuzvinamatira mumba mavo vachiteerera maridzo panhepfenyuro. Mufundisi Maxwell Kapachao vanoti vakafambawo rwendo runorwadza nekuti vanhu vakavasema uye vakataurirwa mazwi anorwadza asi vakaramba vakashinga vakaendera mberi vachiti vakabviswawo pachigaro nevakuru vekereke yavaishumira. Vakaendera mberi vachiti vatendi vakataurawo mashoko aibaya pamwoyo sezvo mavara anoti chirwere cheshura matongo aisatambirika.
Takatarira uri mutungamiriri wekereke zvakanga zvisingatambiriki kana zvichitaurwa kunzi HIV ndofunga zvinenge zvakatireruke asi pamavara edu yechivanhu timukondombera izwi rakauya rine rusarura zvekare rwakanyanyisa. Asi rwendo rwatakafamba tinongotenda Mwari kuti nanhasi ndiripo neuyezve nanhasi ndinofara kuti Mwari wakatiitira nyasha.
Mufundisi Kapachao vanoti kunamata ndiko kwakavapa simba rekuti vashande nevamwe vairarama ne HIV AIDS vachisimudzirana nekusimbisana panguva apo nyika yaiva sema. Vakapa chao vakaendera mberi vachiti mudzimai wavo nevana ndivo chete vakamira navo sezvo veukama vese vaiva vasudurukira kure. Nyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mtata vakapa mifananidzo yezvaiitwa nekereke inoparidzirwa muvhangeri vachiti kereke yanhasi ine basa guru rokutambira munhu wese zvikuru vaye vakaremerwa nemarwadzo ehurwere kuti vawane pavanozorodza mweya nepfungwa dzavo.
Chero vana maperembudzi chaivo vaisemewa navanhu vose vaiswedera pana Jesu agovaporesa. Chechi inotevera Jesu Kristu iri inclusive. Ndiro basa rechechi iroro kugamuchira vanhu vanosemwa nenyika yose kuti vawane pavanozorora mweya yavo.
Nhengo yebhodhi renational AIDS Council amai Tendai Westerhof vanoti munhu wese anofanira kuwana ruzivo nekubvisa kutya kusemana nekusafungirana zvakaipa maringe nezvedenda reHIV AIDS.
kurangarira vese hama dzedu dzese neshamwari pasi penyika dzese avo vakafa nechirwere cheAIDS mazivo mushonga kwakanga kusina uye zvetichiti izvo tese ngatichibatanai rinogona kupera dambudziko iri munhu wese kana akapuwa ruzivo nokubvisa kutya nokubvisa kusemana nokubvisa kufungirana zvinhu zvakaipa pamusoro pechirwere cheHIV neAIDS
nyanzvi yezveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti chimwe chezvinhu chinonyanya konzera kupararira kwehutachiwana hweHIV kusangana pabonde pasina kushandisa makondomu uye vanotiwo ropa remunhu ane utachiwana hweHIV rikadonera paronda remunhu asina chirwere ichi anokwanisa kutapurirwa denda iri sangano reWorld Health Organization rinoti nyika ino imwe yenyika dziri kutamhembe kweAfrica dzine huwandu hwevanhu vari kurarama nedenda reHIV AIDS avo vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1,4 miriyoni ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Munao dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chatambidzwa mukana wekutanga chiri pamusha neSimba Stars yekuTanzania mutambo wekugumisira munzira yekupinda mumagungano eCAF Champions League kana kuti Mini League. Meke Ukariati anotipa nyaya inotevera.
Che kwata chemuZimbabwe ichi chichange chiri pamusha muNational Sports Stadium musi wa 23 zvita mumutambo wekutanga yemiviri yemunharaunda yakakosha iyi. Gwaro rabva kune Confederation of African Football rinoti kugona kunenge kudada ichashanyawo kuTanzania musi wa 6 ndira 2021. Chikwata chichakunda mumitambo miviri iyi chinobudirira kupinda magungano emakundano aya umo munotambidzwa mari zhinji. Parizvino Dynamos, Caps United, Monomchapa neFC Platinum yacho ndizvo zvikwata zvemuno zvakabudirira kusvika mumini league stage kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatanga kutamba nevekune dzimwe nyika. FC Platinum yapinda magungano aya makore maviri apfuura ichizotatarika yavemo asi murairidzi wayo Noven Mapeza anoti rwendo runo vari kuda kuenda mberi makundano aya.
Kane mwaka une zvavo kana pakurima chaiko pane rimwe gore rotaura unokohwa unogora hakohwi saka ndinodaira kuti gore rinotangwa zvakanaka kune pamwe tichatarisa kuona gohwa rakanaka.
Mapeza anoti haanyatsoziva nezvesimba Stars asi achatora nguva ino kuona mavhidhiyo avo sezvo mitambo muTanzania yakatanga. Murairidzi uyu anoti dai zvaisarudzwa aida kusangana nePlatchu United yekuNigeria nekuti haina ruzivo rwakanyanya rwemakundano emuAfrica kwete Simba Stars iyo yave nenguva makundano aya. Simba Stars yakarova Plateau United 1-0 mumitambo miviri kuti isangane neFC Platinum. Mapeza anoti ari kutarisira kuti Mwari achavatungamira muzvinanga zvavo zveCup Champions League yemwaka uno.
Tinodongo kutarisira kuti Mwari achatungamirira zvinogofambira zvakanaka munono mwaka.
FC Platinum yakarova Costa do Sol yekuMozambique 4-1 mumitambo miviri kuti isvike pachinhano chairi parizvino. Dynamos ndiyo ine nhoroondo yakasimba makundano eCup Champions League aya mushure mekupinda mufinari muna 1998 nemumasemifinari muna 2008. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nedzimwe nyika. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Mutori wenhau weZBC akashaya nechirwere cheCovid-19 nemugovera Janet Munyaka oradzikwa nhasi. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoti mari yarakapiwa mubhajeti yegore rinouya haikwani. Vanorarama neutachiona hweHIV AIDS votaura nezvekusarurwa kwavakaitwa pavakabuda pachena kuti vainge vabatwa nechirwere ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya muchidzwa nhau dzeIsindebele.